Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 7 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevasere 208.
Tinoona kuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure bato ripi kubayira nezvekutomba kwenyika. Iwo vanhu vekumapato ikoko, especially kumunaopposition, tiri kuona kuti vakapiwa freedom naamunangagwa.
Vatsigiri vezanupf vanoti zvinhu munyika zvave nani kubva zvakabviswa vamugabe pautungamiri.
Nguva yavamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa, pasina kuita sei. Iko zvino izvi hakusisina kodzero iyoyo. Mukapinda mugwagwa muchiratidzira, munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1. Vanhu vakapondwa tichiona.
Asi MDC Alliance inotiwo nyika yave pakaipisisa kubva pautongi hwava Mugabe. Botswana inoti ichashandisa usachigaro hwekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vanoita mazana maviri nevasere 208, zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine zana negumi nevatanhatu 7116. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi matatu nevapfumbamwe 139 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine makumi maviri evanhu vafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevatatu 5373. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 1,291,724. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nechimwe nemakumi mashanu nevatanhatu 31,056. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu 1,031,453. Nezuro svondo takasvitsa gore kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanoshora vamugabe vachiti kunyange havo vakaita zvimwe zvinhu zvakawanda zvakanaka zvizhinji, vakazokanganisa mabasa avo nekusada kushorwa, kuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kushandisa mauto nemapurisa mukushungurudza vanhu. Vanhu vane maonero akasiyana-siyana asi vachiti nyika yasvika pakaipisisa uye kuchorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya. Sachi Garabia Zanu PF mu North America, va Regis Charumbira, vanoti nyika yave nani panesha yakange iri vamugabe vachitonga asi vachiti vamugabe vacharangarirwa nebasa guru ravakaita munyaya dzezvedzidzo.
Musauko uri kuzvikuru zvakanyanya nekuti tiri kuona isi kuti bahurumende yavamugabe vanhu vanga vasina kunyanya kusununguka zvakanyaka maererano nekune freedom of speech, freedom of association and freedom of belonging. Saka tinoona isi kuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure kubato ripi maererano nezvekutongwa kwenyika. Iyeiwo vanhu vekumapato ikoko especially kuna opposition tiri kuona kuti vakapiwa freedom navamunangagwa yokuita zvese zvavanenge vachida pasina kunyanya kujanyirirwa kwaitwa vanhu nguva yavamugabe. Chiri kungotika nechoko chisina kungochinja ndechekuti mutemo wenyika, bumbiro remutemo nemitemo yeminyika medu haina kuchinja, nokuti iyo haichinji, inochinjwa neconstitution. Asi mafreedoms evanhu vanhu vakapiwa kuti vaite mafreedoms avo.
Muchidimbu imimi munoona sekuti nyika yava parinani here kupfuura payakanga iri vamugabe vachitonga?
Yes. Zvakaitaro zvokuti vamugabe pavanga varipo takatine zvikwereti kunonzi kuinternational monetary fund, takatine zvikwereti kunana world bank, takatine zvikwereti zvakawandisa. Izvi muchitarisa nyaya yemasanction vamunangagwa pavakapinda, nyaya yanga iri kuyanga iri yekugadzirisa kuti tikwanise kuzvidzana nedzimwe nyika iye vanoti re-engagement ne-engagement iyayo. Yanga isipo panguva yamugabe here? Panguva yamugabe vamugabe vaiti Blair keep your Britain, I keep my Zimbabwe. Saka tirikuona vamunangagwa vakatenderera nyika yose neku-UN uku vachienda vachitaura kuti Zimbabwe is open for business, vanhu uya muinvesti muzimbabwe. But tiri kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvataifanira kugadzirisa fanika nyaya dzemasanction. Saka yes, vanongagwa vakapinda vakabhadhara zvikwereti zvese. Izvi zvinhu zvokuti kana mukatarisa vagova matanga vakazvitaura pem secretary wekufinance, vakataura vakati zvikwereti tatiri mubishi kubhadhara zvikwereti, zvikwereti zvatinazvo outside Zimbabwe zvavazvishoma. Minda yedu iya yakatipa masanctions vapiwa minda yacho. Saka yes, vanongagwa vaita madevelopments akawanda. Rambai muchitarisa muchiverenga muchaona kuti zvavari kuitira Zimbabwe zvichabatsira nyika mangwana.
Chamunorangarira zvikuru pamusoro pavamugabe ndechipi?
Vamugabe tinovatenda, ndibaba vezimbabwe yedu. Kuti vamugabe vakaita kuti zvikoro zvivakwe mumatunhu ese muzimbabwe mese, uye kuti utamiri hwavamugabe hwakurirwe kupromota izvi kuvanhu, kupromota vanhu vatema kuti vakwanise kuvawo neupfumi munyika yavo yezimbabwe. Tinotenda kuti zvavakatisiyira nhaka yekuti nhaka iyoyo inhaka yekuti haigoni kuti ibviswe pana vamugabe, ndivo vakatipa nhaka iyoyo.
Vacharumbira, nhumwa dzomutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa dziri kusvika muZimbabwe mangwana. Imimi sebato reZANU PF, chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi? Chii chamunotarisira?
Vahwande zvinoitika ndozvekuti kana mumusha mukanzi vaenzi vakakumbira kuti vakuuyawo kumusha kwenyu, hativarambidze. Ndo heritage yedu semaZimbabwe. Kunyange tisingazivi zvavanoda kuzotaura, kunyange tichiziva, tinoti huyai. Kana vakandotiudza kuti vanoda kutaura nezvenyaya dzechi, tinoti huyai tigare pasi tikurukure, nokuti takavakidzana vaenzi vedu. Saka nhumwa dzavarama foresights nesu tinozvidzana, especially ZANU PF inozvidzana neANC. Saka tinotokurudzira kuti kana vachida kuuya ngavauye, tigare pasi tinzwe kuti zvaroda kuti pakurira ndezvei.
Avo vange vari sachigaro weZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tabatavo sachigaro weMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora, avo vanoti vamugabe vakaondonga nyika uye vakatadza kuteerera zvaitaurwa nevanhu veruzhinji vachityora kodzero dzavo. Asi vadzokora vanobvumawo mashoko ekuti vamugabe vakaita zvakanaka chose munyaya dzezvedzidzo, vachiti mutungamiri aripo iko zvino vaEmerson Mnangagwa havagoni kutungamira sekuyambirwa kwakaitwa vanhu navamugabe pavakabviswa pautungamiri.
Vamugabe vakasiya nyika iri muchipatara, asi pari zvino yatova kumakuva. Saka ndokuchinja kwacho ikoko, hapana chachinja chatinoona chai chatinokwanisa kutaura, asi kutoti tatonyanya kudzika kumawere kupfuura patanga tiri. tikatarisa isu muna 2017 unemployment rate yanga iri pa 35% iko zvinezvi apa 85% muna 2017 zvakare vamugabe vachiripo inflation rate yedu iri kunzi yanga iri pa 13% iko zvinezvi apa 319% kunyango zvazvo vekunze vachitaura kuti iri pa 800% totarisawo nyaya yekuratidzira iyi nguva yavamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita sei iko zvinezvi hakusisina kodzero iyoyo mukapinda mugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona tinoonawo zvakare vanhu vari kusungwa nekurohwa zvakaipisisa vanhu vari kufira muzvipatara munhu akataura kuti ndiri kurwara haachabvumirwa pakuenda kunorapwa saka tiri kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe hadzichatevedzerwe sekutevedzera kwadzaitomboitwa zvishoma izvozvo navamugabe totarisawo zvakare kumadzimai takaona tiri kuona madzimai vakawanda vari kubhinywa vari kurohwa nevatinoti masoja kana mapurisa anofanira kunge achitovabatsira panguva yakapinda vamunangagwa
chamunonyatsorangarira pana vamugabe ndechipi
zvakashata zvavakaitwa vamugabe zviriko zvakawandisa ndo vakatanga kuondonga nyika hatingavaregerere ipapo panyaya idzodzo dzekudzvanyirira mapato anopikisa vaidzvanyiriravo chaizvo tichitovati isusu munhu akashata dambudziko ravapo iko zvino nderekuti vakatozotisiyira munhu akashatisisa kupfuura ivo totarisa pane zvinhu zvatingati zvakanaka hatingaregi kutaura nyaya yefundo vamugabe vakambogonawo panguva yavakagona panyaya yefundo tozotarisa mashoko avakatiudza vaakuenda vakataura ivo vakati vamunangagwa vatora nyika ava havagone zvekutungamirira vanoda zvekutungamirirwa ende taakuona kuti mashoko avamugabe avakataura iwayo ndeechokwadi mashoko avamugabe vakataurawo zvakare vachiti muchachema navamunangagwa vatora nyika ava muchandifunga saka iko zvino tiri kuona vanhu vazhinji vaakutotaura kuti vanhu nyika yange iri pari nani kunyange zvazvo tainhonga svosve nemuromo tasi tainge tiri kutori pari nani navamugabe pane patava navamunangagwa
mangwana chipiri nhumwa dzavasiro Ramaphosa mutungamiri wesouth africa dziri kutarisirwa kusvika muZimbabwe kuzoita hurukuro pamusoro pezviri kunetsa nyika chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi
isu totarisira kuti nhumwa idzi dzisaite sezvakaita dzimwe dziya dzakambouya mwedzi wakapera ngavataure nevezanupf hazvina kuipa asi ngavabvewo voenda vonotaura nevemapato mamwe ari muZimbabwe vonoonawo muonero wakasiyana nevavanenge vapiwa nevezanupf ngavati ngavanoona vachamisa kumdc alliance votaurawo vamwe vemapato anopikisa voenda kune vanhu vakasungwa vanhu vakaita sana hopo chimono ngavaende vanoonekwa nevamwe vakabhinywa vasikana vatatu vemdc vaya nanatawanda muchehiwa kubhuruwayo vanhu iva vanofanira kuti vaonekwe vatsanangure nhunha dzavo vatsanangurire mabatirwo avakaitwa pavaibhinywa pavaipondwa pavairohwa vanhu havayatonzwisisa kuti chii chiri kuitika muZimbabwe totarisirawo kuti vachasangana nevanhu vanoita vakaita sevezctu vashandi maticha nevamwewo vanenge vakazvimirira macivic societies kuti vanyatsoona muono chaiwo unenge uchitaridza zvese zviri kuitika munyika
avo vange vari sachigaro wemdc alliance munorth america vatawanda dzokora vari parunhare kunorth jakarta muno muamerica nestudio 7 Botswana inoti iri kutora mukana wehusachogara wekomiti yemakurukota eSADC Organ on Politics senzira yokuratidza dzimwe nyika dzemuSADC utongi hwejekerere uye kukosha kwakaita nyaya dzokuchengetedzwa kodzero dzevanhu. Shingrai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Lemogang Kwape, avo vakabata matome usachikaru weSADC Ministerial Committee of the Organ on Politics, vakaudza dare reparamende nezviro kuti vari kugamuchira basa iri nemaoko maviri nechinangwa chekudzidzisa uye kuratidza dzimwe nyika mudunhu reSADC utongi hwejekerere uye kuchengetedzwa kukodzero dzevanhu.
We take this assignment as a call to uphold
Botswana iri kutora usachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation semukana wekuvandudza nekukurudzira utongi hwejekerere mudunhu reSADC senzira yekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza upfumi muvanhu.
Dr. Kwape vakati nyika yavo iri kutarisira kuti ichashanda zvakanaka neZimbabwe sezvo yange iri iyo yange yakabata matomi eusachigaro uhu, uye neSouth Africa inotarisirwa kutora usachigaro uhu muna Nyamavhuvhu gore rinouya.
The current composition of the troika is Botswana as the chair, Zimbabwe is the outgoing chair.
Botswana ichashanda nenyika yeZimbabwe iyo yakatipa matomu aya pamwe chete nenyika yeSouth Africa sezvo vari ivo vari kutarisirwa kutora usachigaro uhu kana kotoro yedu yapera.
Botswana iyo ine mavhiki maviri apiwa usachigaro uhu kubva kuZimbabwe iri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvine mutsindo nechimbi chimbi mukugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana munyika dzinoti Zimbabwe, Mozambique, Madagascar, Democratic Republic of Congo uye Lesotho. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vade vamavhinga vanoti Botswana yakatarisana nebasa guru kwazvo rekugadzirisa matambudziko eZimbabwe sezvaiitwa nenyika iyi kudhara.
Mutungamiri wenyika yeBotswana Dr. Masisi vane basa guru kwazvo uye zvemukana wakanaka wekubatsira kuti kuchamhembe kweAfrica kuve nekugadzikana. Fana kuti tione vachitungamidza nyika yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko guru ririmo rekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga nekusawirirana pakati pemapoka makuru ezvematongero enyika muZimbabwe. Tinovimba kuti Botswana ichamira semamiriro yaisimboita kare.
Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vaudza Studio 7 parunare kuti Botswana ichasangana nezvimhingamupini zvakavanda mukuedza kwanyo kugadzirisa matambudziko ari mune dzimwe nyika dzemuSADC.
Kuti pane zvavari kuita vachituma nhume vachiita zvavari kuita asi pasina chinooneka chiri kuitika, kunenge kuri kuti SADC iri kumirira kudzivirira kwatingati pachirungu kuprotekta ivo vari kutonga kwete kudzivirira vari kubhinywa.
Vambofana vati Zimbabwe ichaita zvese zvainogona mukudzivirira Botswana neSouth Africa mukugadzirisa gakawa riri munyika. Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vari kutarisirwa kutumira nhumwa dzebato ravo reAfrican National Congress kuZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano wePolitical Actors Dialogue kuti muZimbabwe hamuna matambudziko angade kuti dzimwe nyika dzipindire kunze kwedambudziko reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuSunday Mail mune nyaya pamusoro penhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa dzinotarisirwa kusvika munyika mangwana chipiri. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekuurawa kwevarume vaviri vanofungidzirwa kuti ndivo vakauraya umwe musoja nemusi wemugovera. Sunday News rinoti kambani yeZupco iri kushanda pamwe chete nebazi rezvedzidzo kuti iise parutivi mabhazi achashandiswa nevarayiridzi nevadzidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. MuDaily News mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vari kukurudzira sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti ritungamire mukugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, vachiti sangano iri rinofanirwa kubatsira mukuunza hurukuro munyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi Studio 7. Tinokukwazisai chose ana Jonga kandemiri. Vese tinokukwazisai kuAmerica ikoko. Ndimi munotipa nyuzi dzinonakidza. Ndiri kupunu zvangu paBotswana pa. Tiripo tinongorarama tichingodaro daro. Tichingomirira kuti mabhodha kana avhurwa tumoendawo tumodzokera tumoona mhuri. Zvinhu zvese zviri right. Asi kumusha uku ndavaone zvekuita. Bhondi ngaribvero. Haisi mari iyo. Manewspaper.
Hey, makadini makadini washamwari Studio 7 ndokwa saini mfaro. Ndini Bridget Chikata ndiri kuno Johannesburg. Tanga ndichido kumbobatawo nenyaya iri kuitika mubato redu reMDC. Tanga ndichido kumbiro bvunza kuti ko isusu wavhoti kodzero yedu tinomanga repi kodzero yedu let's say zviri kuita na Tokozani kupi zvekubudisa maMP akavhoterwa ne1 echida kureplace neawo isusu kodzero yedu mavoters kune vanoziya vari kunzwa kuti mavoters vanoclaim epi case yavo kana tichida kusungisa Zeki tinoita sei isu tuma supporters eMDC Alliance tinoita sei nokuti hatiri kutyorerwa kodzero dzedu. Saka ndandichida kukumbirawo kubvunza kune vese vanoziyawo kuti zvinofamba seiwo nekana malawyers kana chichi kuti tinosungisa sei Zeki inoona nezvechinyi nezvemaelections nokuti takavhotera MDC Alliance ikawina. Saka isusu kodzero yedu iri papi kana iri kutyorwa tinomanga repi tinoita sei procedure ichakamira sei kuti tione kuisa nyaya yedu kumatare.
Makadiko pa Studio 7 apo. Muri sei sei ana Jo, ana mukoma Jonga, ana mukoma tanono kakawande. Muno muZimbabwe tafane namo tatambura, tikushaya kuti toita sei muZimbabwe, muno mutibatsireyo. Tata kupera chako chaiko, zvototoshaya kuti tidii kana pane dzimwe nyika dzinengwasa kuti batsirawo. Hondo yatatasana naye hondo refu, apa ingati nzara.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ndinoitwa Allen Mapfaka ndiri South Africa. Ndaikumbirawo kuti mbonisa mashoko angu adeyawo kwa kwandaikumbira kuti aupiwe kuna vamunanga kuti kovanotambudzireko vana veZimbabwe vadi kungotaurirana vachamisa zvakanaka. Vataurirane zvakanaka. Zvavanoita zvokukwera vachida kuputsa MDC Alliance nana kupi zvana mwanzo. Handizvo zvinovaka nyika izvi. Kutsvaka kuti nyika isagadzikana. Ngavakwanisewo kutaurirana vune vamwe. Vanongova vanhu vamwe ingawo. Tunga wana nisipa kutose. Kuchanya kushata chiko. Kusipa kubata wano. Wano waru kurawa. Wano waru kusungo wa sinaka na mwoswa. Nikuda kukuti wa support le MDC. Gawata urirani. Sekundu mkuru. Munu mkuru. Asa itasa uti mwana ana chinyenge bwane. Zimwendu mwore zibusiru paki. Wana mbadi wa ndora sinabasa. Munu mkuru. Taka mtendera. Ashinda pachigaro. Pachibwa mugabe. Tika sonunguka wali katukudawa. Chate taurani wano chakanaka. Asa uto tanga sukuru wa wano. Kusunga wano. Sino gwaza surikiti kisho. Seya mashoko angu ama we president we kukotu president we wano chamisi tatele.
Halo pa Studio 7. Ndinoda kumbota urawo zvangu ngevakomana veZANU PF. Vanoti tinokona kutungamirira munyika hamuna dambudziko. Manga musina dambudziko, ingadai meishanda mari dzakawanda muhlobo nemuhlobo. Kuramba hake munangagwa kuti munyika hamuna dambudziko. Munyika mune dambudziko rakakura maningi. Mune dambudziko rakakura maningi. Tinoshandisa mari dzobva dzombozwidzi hadzichadiwi, dzobva dzozodiwa. Hazvirevi. Uye hamuna vanhu vangauya koita mabhizinesi mukuchinja-chinja mutengo. Zviro mangwana zvachicha zvadai, mangwana zvachicha zvadai. Vanhu vasatambudzika zvavo ngenyaya inoreketwa yemapurazi. Kubata vanhu kumeso. Hakuna ZANU PF inotora minda kudzorera kuvarungu. Nyepa, nyepa. Sitozotenda zvaitika. Havazvireketa zvinezvika. Vanomirira 2023. Maona mani. Vanomirira 2023 vozokambena ndizvo. Hakuna ZANU PF. Kwaana tendai biti vamwe itotambudzika kwai ZANU PF yodo kupa vanhu varungu kudzorera vanhu munda. Kunyepa, kunyepa. Ndozvataibada hangu kureketa kuti ZANU PF inonyepa zvisingaiti kubatisa vanhu kumeso kudai. Maona. kwarisa vanhu mumeso inombovhiringa vhiringa kazvinezvi voti vanhu veichiti zano yadai zano yadai toenda kumaelection parapa munozozvizwa basi zvendinoreketa zvinei hakuna murungu unombopuwazve munda muno kudzorerwa munda muno takazviona isusu pane vamwe vakapinda padzimba dzevarungu maona manji unono tinavo vanhu vakapinda vakaenda kovhuta dzimba dzevarungu vogara teitozwa kuti ha murungu azouya murungu azouya pano kunyepa vanonga veinyepa nyepa nyepa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww voa shona com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tenderana nemwisawira zvatave kuona mazuva ano mutoro mukuru chaizvo Leonard Karikoga Jakarta nekambo kake upenyu mutoro vateereri tichakuunzirai chikamu chezviri kuitika muAmerica mangwana sezvo nguva yedu yapera tombotarisazve zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vanoita mazana maviri nevasere 208 Botswana inoti ichashandisa usachigaro hwekomiti yesadak organ on politics kuratidza nyika dzemusadak utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka